Nhau yana chiremba inhau inosuwisa zvikuru nekuda kwekuti ruzhinji rweZimbabwe runorarama nekuponera kuzvipatara zvehurumende, zvipatara zvemakanzuru nezvipatara zvemamishoni. Saka nekudaro pakava nekukakavadzana pakati ana chiremba nehurumende zvoreva izvo kuti veruzhinji vanopinda mudambudziko rakakura zvikuru. Asi nekuda kwekuti veruzhinji havazokwanisa kuenda kumaprivate kuti vandobatsirwako nekuda kuti veruzhinji tinorarama nekuenda kuzvipatara zvehurumende. Saka isi kurudziro yedu ndeyekuti hurumende dai yadzora moyo yagara pasi nana chiremba pagadziriswa matambudziko aripo kuitira kuti tisarambe tichichungurudza nekuomesera veruzhinji avo vasina mamedical aid, avo vasina mari yekuti vanokwanisa kubuda kunorapwa kunze. Saka dambudziko iri dai rachigadziriswa nekuchimbidza nekuti vanhu vari kurwarira mudzimba, vanhu vari kufira mudzimba nekuda kwekuti havakwanise kunge vachiwana mari dzekuenda kunorapwa kuzvipatara zveprivate kana kuwana mari sezvinoita vari mumatongerwe nyika vaye vakuru vedu avo vanobhururuka vachinorapwa kunze. Veruzhinji hatikwanise kubhururuka kunorapwa kunze. Saka tinenge tichitotarisira kuti dai zvipatara zvedu zvashanda kuitira kuti tiende tinorapwa ikoko.
Asi semaonero enyu, bhajeti rinoiswa nehurumende kunyaya dzeutano rinonyatsokwana here kana kuti kunoda kutoiswa mari yakawanda?
Bhajeti harikwani nekuda kwekuti mukatarisa makore mazhinji apfuura esaya, bhajeti iri kupihwa kubazi rezveutano harisi kana kukwanisa kumita iye yatinoti Abuja Declaration. Inoti izvo hurumende dzemuAfrica dzinofanira kunge dzichipa chidimbu chinoita 15% chebhajeti rose kumabasa ezveutano. Zvoreva izvo kuti iye zvinezvi muri kuona kuzvipatara hakuna zvekushandisa. Kuramwa kwaitwa mabasa nevana chiremba, imwe nyaya yavaiburitsa inhau yekuti hatina zvekushandisa muzvipatara umu. Mishonga hakuna, mishina yacho hakuna, iye zvinezvi kana magravhu zvichaiwa yekushandisa hakuna. Zvoreva izvo kuti iwo ana chiremba vari kunyunyuta nekuda kwekuti pasina zvishandiso zvekuti vange vachishandisa muzvipatara. Zvoreva izvo kuti vari kusangana nevarwere, dzimwe nguva havakwanisi kuvabatsira varwere vavo nekuda kwekuti mari shoma. Kwouyawozve mari, mukatarisa bhajeti reministry of health iroro, chidimbu chinotosvika almost 80%, chidimbu chese chiri kuenda kundobhadhara masararies. Zvoreva izvo posara mari shomanana yekuti inokwanisa kusumudzira mabasa. Asi tikatarisa hatiri kuti masarari acho iwawo zvekare adyiwa neinflation. Saka nhau yebhajeti inofanirwa kugadziriswa. Makore akare kare bhajeti rezveutano rainge richinge riri number 2 tichibva kubhajeti reeducation. Asi makore ano tinoona dzimwe nguva bhajeti rezveutano radzikira kuenda kuzasi zasi kumasvika kuma number 4, number 5. Zvichireva izvo kuti senyika hatisi kunyanyokoshesa mabasa ezveutano, hatisi kunyatso koshesa zvekare yatinoti domestic health financing iya, yekuti isusu senyika tisi tinofanira kunge tichiisa mari zhinji, shamwari dzekunze dzouya dzichitutsira patinenge taisa.
Asi pangaitwe sei kuti paumbwe homwe yakadai kana hurumende ichiti yakaremerwa nekudaro haisi kuwana mitero yakakwana yekuti iendese kubazi rezveutano? Chii chimwe chingaitwa?
Kune inonzi National Health Insurance. National Health Insurance nyanga mukatarisa nyika dzana Britain, mukatarisa nyika dzana Japan ana Thailand, National Health Insurance inoreva iyo kuti mumwe nemumwe muno muZimbabwe unge kunyangwe vaya vari muinformal sector nevaya vari formally employed vanofanira kunge vachiisa mari yavanenge vachibvisa pangave kamwe chete pagore kana kuti pamwedzi pamwedzi, yekuitira kuti musi waunozorwara hauzoita dambudziko rekuti mari ndoiwanepi.